Vakawanda vevanhu vange vari munhandare yemukoba stadium umu vange vari vechidiki avo vange vachiratidza kufadzwa nekufora kwange kuchiita vechiuto senzira yekucherechedza zuva iri. Nhengo yevechidiki muzanu PF yakakundwa musarudzo yemumiriri wegweru Urban vaisao Natare vati zuva redefense forces rakakosha uye rinoratidza kukoshesa vechiuto kunoita hurumende.
Basa rakabatwa nemauto edu nemagamba kusungura nyika ino. It's also an indication ne commission for government kucherechedza zuva iri kuziva kuti hurumende yedu iri kuziva basa guru rakabatwa nemauto kuchengetedza runyararo munyika. Mamatiro anga achiitwa zvinoratidza discipline maximum discipline zvinotipa manyukunyuku. Zvino kana vanhu vachiti chimwe chete nemaundiro avanga vakaita vanga vachifamba mukamwe mukamwe
mumwe mugari muzvare wemba imoyo vatinhirawo kukosha kwakaita mauto munyika vachiti anobatsira kuchengetedza runyararo.
Tirikuona zuva ranhasi rakakosha zvikuru nokuti tinenge tichirangarira basa rakaitwa nemauto edu eZimbabwe anovaiwa anotidzivirira munyika medu kuti mugare muri nerunyararo. Naizvozvo ndinofara zvikuru nokuti mauto edu anonyatsokuzvichengetedza nyika yedu murunyararo.
Asi mumwewo mugari wemugweru uyo angozvidoma nezita rekuti tarwirei ati kunyange hazvo zvakakosha kuve nezuva rekucherechedza kukosha kwakaita vechiuto munyika anoona sekuti zororo rwerwendo rwuno rinosvibiswa nekurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto mumhirizhonga yakaitika muHarare masvondo maviri apfuura.
Tinanzi kufara nezvakaitiwa nemasoja pane kuti achengetedze runyararo muno muZimbabwe ari kushungurudza vanhu achishudha vanhu asi kukwanisa kuti ange achichengeta mune zvakanaka ari kutopinda mazvematongerwo enyika zvinova izvo zvinoita kuti tisava tinenge takafara even mukusangana navo nekuti vatova nerimwe divi ravakarerekera.
Mudzidzisi wezverunyararo nebudiriro pane chimwe chikoro chepamusorosoro vadidmas dewa vanoti zororo rakadai sedefense forces day rinofanirwa kukosheswa neveruzhinji asi dambudziko rinowanzoitika nderekuti bato rezanu PF rinoita kuti chiitiko chakadai chiite kunge ndechebato kwete chenyika. Kurukota redunhu remidlands vaowen nuve ndivo vange vari munyarikani pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.